This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 27 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Ndeni wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova miriri weparamende muSt Mary's vaJob Scala veMDCT vanoti vadaidzwa zvakare nemapurisa ekuLaw and Order Section zvine chekuita nenyaya dzekupumana uroyi kuri kuitika mubato reZANU PF.
Mhuri yekwamujuru inoti iri kuronga kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavazivise kuti havasi kufara nekunyombwa uye kushungurudzwa kuri kuitwa amai Joyce Mujuru nevamwe vakuru veZANU PF vanosanganisira amai Mugabe.
Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vakabatwa chibharo kubva munandira kusvika muna Gumiguri gore rino.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vaimbova mumiriri weparamende muSt Mary's vaJob Scala veMDCT vanoti vadaidzwa zvakare nemapurisa ekuLaw and Order Section. VaScala avo vakachengetedzwa nemapurisa nezuro kwemaawa 16 vanoti nezuro vakaswera vachibvunzurudzwa zvine chekuita nemusangano unonzi nemapurisa waironga zvekuda kupfuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaScala vanoti mashoko anonzi akatapwa pamusangano uyu haatombonzwike zvachose uye vari kuramba kuti havana kumboita musangano nevanhu veZANU PF. VaScala vanotiwo nezuro mapurisa akavaratidza nyaya yakaburitswa neSunday Mail vachiti humwe humbowo hwavainahwo hwekuva